Boka radzidzisi riri pasi peAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vakashamadza nekushamisika zvikuru nhasi apo mutungamiri wavo Albert Masarauri vasvikosungwa namapurisa paHarare Central Police apo vanga vaenda kunoripota bheu ravo ravanoripota nechishanu choga choga. Vasvikopomerwa dzimwe mhosva mbiri. Yokutanga yacho ndeyekuinsaita public violence, yechipiri yacho ndeyekudisita cost of justice. Saka ndopatavasiya izvezvi.